nera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri gunyana 21, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kutema kwanza kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare remuchinoyi nhasi rarasa chikumbiro chaamai Grace Mugabe chekuti mutumbi wemurume wavo muchakabva Robert Mugabe usafukunyurwe. Zimbabwe International Trade Fair inotanga zviri pamutemo muBulawayo. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanotaura kumusangano weUnited Nations General Assembly. Indiwe mimwe yemisoro inaudzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare remuchinoyi nhasi rarasa chikumbiro chaamai Grace Mugabe chekuti mutongo wamambo Zvimba kuti mutumbi waimbo wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ufukunyurwe. Nunura Ijena anotipanya inotevera.
Vachipa mutongo wavo nhasi mutongo wedare raMajor Street muzvari Ruth Moyo vati chikumbiro chaamai Mugabe hachina musoro sezvo mwana wavo Bona Mugabe ari iye akakwidza nyaya kudare vachiti haana simba rekukwidza nyaya iyi pamutemo asi ivo mbune. Kunyange hazvo magweta aamai Mugabe amiramira achiti amai Mugabe vainge vasiri munyika panguva iyi ndokubva vapa mwana wavo simba kana kuti power of attorney rekukwidza nyaya kwaMajor asi dare razviramba. Gweta raamai Mugabe vafungai chimwa murombe vati havana kufara nemutongo waMajor Street vachiti Bona ainge apiwa simba naamai vake zviri pamutemo sezvo vainge vasiri munyika.
Mutongo wapo hanasi unongotaura kuti dare harisi kutenda kuti pakasainwa mapepa aipuwa Bona masimba ekufaila application iyi akanga abvumizwa kudaro. Nyange zvazvo zviri pachena kubva papepa rinonzi special power of attorney rakaitwa nekuda kwekuti mai Mugabe vanga vasiri munze kwenyika kuti vakanga vapa mukana uwo kuti mapepa afailwe kudare reMajor Street Court. Saka mutongo uyu watokahamadza.
Vachinwa murombe vati vatsvapikisa mutongo uyu zvakare kudare repamusoro.
Pane mukana nemhaka yekuti tichitaura nemi kudai zvamunoziva kwagara kutove neapiyu yakaitwa kuhigh court panyaya iyoyi zvichireva kuti zvataita nhasi zvinokwanisa zvakare kuenda kudare rehigh court.
Asi gweta ravatinosi munongovere avo vakaendesa amai Mugabe kwamambo Zvimba vachiti vanga vaviga vaMugabe zvisingabvumirwe netsika dzemaZvimba nokudaro vanofanirwa kufukunyurwa vapadon nokwara vati havana chekuwedzera pamutongo vachiti vari kufara nemutongo wanhasi.
Handina chekutaura.
Asi munofara here nemutongo waitwa?
Hongu.
Muzvare Moyo masvondo maviri apera vakarasazve chikumbiro chevana vaMugabe vanoti Bona chinotenda Robert Jr. naBelamine Mugabe chekuti dare rimise kufukunyurwa kwemutumbi wababa wavo sezvakanga zvatongwa namambo Zvimba muna chikumi. Muzvare Moyo vakapa chikonzero sechavapa nhasi chekuti vana vakaunza nyaya yekumisa kufukunyurwa kwavaMugabe havasi ivo vari pamagwaro emutongo wamambo Zvimba asi kuti amai vavo amai Mugabe ndivo vakapiwa mutongo uyu. VaMugabe vakashaikira kuSingapore muna gunyana 2019 uko kwavaigara vachienda kunorapwa. VaMugabe avo vakatonga nyika kubva muna 1980 vakabviswa pachigaro zvechisimba nemauto muna mbudzi 2017. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Vatungamiri vaviri veMDC Alliance kwa Gutu, Valentine Buava na wa Philip Maachi, avakasungwa nemusuwe shondo pa Shavaira, vachipomerwa mosha yekuita musangano pasina mvumo, vabhadhariswa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Godfrey Mutimba anotipanya eno tevera.
Mutongi wedare remagistrate Masvingo, muzvare konzetangwe rume vabhadharisa vaviri ava mari inoita zviuru zviviri nemadzana mashanu emaRTGS pamunhu kuita kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Muzvare ngwerume vativo vagovava ava vanova munyori wezvekudzidziswa kweutungamiriri hwemudunhu remasvingo navamahashi vanova sadzigara weGood North MDC Alliance vadzoke mudare musi wa 5 Gumiguri gore rino. Gwetare vaviri ava vamati murere vati vasungwa ava vari kupomerwa mhosva yekusazivisa mapurisa kuti vaite musangano wekudzidzisa vatsigiri vavo nezvemusangano wavo.
Mhosva yavari kupomerwa ndeyekuti ivo vakaitisa musangano vasina kupa notice kuregulating authority anova ivo mapurisa pazoita rapi pagutu. Saka tapinda mudare vazonzi vadzoke musi wa 5 October 2021 vakanzi vabhadhare bill re 2.5 RTGS each nekuti vagare panzvimbo padzimba paunosigara ipapo vasaenda siya nemawitness ndo zvabuda mudare.
Muchidzidzi wedare muzvare nyaradzai mawerera vaudza dare kuti muzvi wa 19 mwedzi uno pazvitoro zvepazavahira mudunhu rekwaGutu vaviri ava vakasungwa mushure mekuita musangano nevatsigiri vavo vasina kudzivisa vemutemo. Vati zvakaitwa nevaviri ava zvinotyora mutemo wemaintenance of peace and order uyo unosungira vose vanoita misangano yezvematongerwo enyika kutanga vadzivisa mapurisa nezvemusangano wavanenge vachida kuita. Munyori mubazi rezvekufambisa kwemashoko nechizvino zvino muMDC Alliance Masvingo vaJona Wakura varirwa vati vatsigiri vavo vari kushungurudzwa nebato riri kutonga iro rinoshandisa mapurisa kumbunyikidza kodzero dzenhengo dzavo dzeMDC Alliance.
Aiwa, izvi hazvinyanyi kutishamisa zvatiri kusongana nazvo nokuti tinoziva kuti ndozvinoita kavatungamiriri kana kuti ndozvinoita mapato anenge achiti anomadhiteta. Zvaanoita ndezvokuti hadi kuona panoungana vanhu vachitaura chokwadi. Saka zvavari kuita izvi tivakanga hazvina ngodaro chete, vakanga vane meeting parafu moyo ward 9 vaita show, vakanga vane zvimwe meeting pafarai muward 9 ipapo vakaungana sezanupf. Asi isu tinoziva kuti vanhu ava havachadiwi kwapavanotikomba vaida kutaura zvakawanda, isu tinoziva kuti meseji yedu iri kunatosvika zvakanaka.
Sadzigaro wezanupf Masvingo vaeza chadzamira vangasingadairi nhare yavo kana kupindura tsambambozha kuti tinzwe divi ravo panyaya iri kupomerwa bato ravo neMDC Alliance. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Vatungamiri vesangano reCouncil for Student Teachers pamwe nevadzidzi vasere vepaBelvedere Teachers College avakasungwa vachiratidzira pachikoro ichi vabhadhariswa zviuru zvishanu zvemaRTGS pamunhu semari yechibatiso kuitira kuti nyaya yavo itongwe vachibva kudzimba dzavo. Godwin Mangudya anotipa nyaya iyi.
Vadzidzi ava vamiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga. Rimwe remagweta ari kumirira vadzidzi ava avo vakarara muchitokisi paHarare Central vapaida mwoyo saurombe veZimbabwe Lawyers for Human Rights vati dare harina kupikisa chikumbiro chavo chekuti vadzidzi ava vabhadhare mari yechibatiso.
Vapiwa ivo bail re5000 RTGS each uye vanzi ivo varipote ku police station kwa Harare Central uye kuti vasa interfere nema witnesses ndozvaitika mukati medare.
Vativo vachuchusi vavimbisa kuongorora chichemo chevadzidzi ava chekuti vakarohwa nemapurisa apo vakasungwa nezuro.
Tichaisa zvakare zvichemo zvekuti vadzidzi ava vakarohwa pavakasungwa nezuro, saka tati mapurisa ainvestigate kana kuti aongorore kurohwa kwakaita vadzidzi avava zvidzoke kudare vatipe ripoti yekuti chii chakaitika.
Vadzidzi ava vakarohwa zvakaipisisa nemapurisa nevamwe vanhu vasingazivikanwe kuti ndivanani, zvekuti mumwe wavo Lavenda Chifamba auya kudare achibva kuchipatara parirenyatwa uye ange aine madondoro. Vadzidzi ava vachadzoka kudare zvakare musi wa 30 Mbudzi apo panotarisirwa kutanga kutongwa kwenyaya yavo. Vaimbova mutungamiri weZimbabwe National Students Union vaArchibald Madidam vashora kurohwa kwakaitwa vadzidzi ava nezuro.
Saka tinogwadziwa kukatarisa nezuro pavadzidzi ava vairatidzira pane vamwe vakarohwa vakakuvadzwa vakadii, ende zvinhu zvinoratidza zvaanenge vashingoitika, ende pane vese vanenge vavarohwa, pane vese vanenge vashungurudza, hapana akambomiswa pamberi pematare. Zvinova zvinhu zvinotirwadza chaizvo, ende tiri kuti izvoni hurumende ngaiite the right thing, hurumende ngaibatsire vadzidzi yomeka shuwa kuti everything that they need zvekudzidza zvinge zvichiprovidwa for, inge ichibhadharira vana vose kuti vange vachiwana dzidzo.
Vadzidzi ava vakasungwa vachiratidzira kusafara nekukwidzwa kwemari yechikoro, pamwe nekuvharirwa panze kuri kuitwa vadzidzi vasina kubhadhara mari yechikoro. Vakasungwa vanosanganisira mutungamiriri wecost vaWalter Muzamani nenhengo yekomiti yecost vaStephen Mariwo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Chirongwa chepagore cheZimbabwe International Trade Fair kana kuti ZITF chatanga nhasi paine vemabhizimusi vashoma vari kuratidza zvavanogadzira. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Gungano reZimbabwe International Trade Fair kana kuti ZITF ratanga nhasi muBulawayo, asi nekuda kwekuwekwa kwechirwere cheCovid-19 pane makambani mashoma nenyika dzekunze shoma dziri kuratidza zvadzinogadzira. Mutevedzeri wemukuru wemumiririri wemuzinda wenyika yeKenya muZimbabwe, Lazarus Muganda, vati nekuda kwekuwekwa kwechirwere cheCovid-19 makambani ekunyika kwavo haana kukwanisa kuuya kugungano iri. Asi vati vakaona zvakakodzera kuti muzinda wavo uve pagungano iri uchiratidza zvinogadzirwa nemakambani emuKenya uye kushambadza mikana yemabhizimisi iri munyika iyi. VaEdmo Masukume vanoshanda nekambani yeMine Easy Mining Solutions iyo inatengesa michina nezvimwe zvakasiyana-siyana zvinoshandiswa mumabasa ezvicherwa. VaMasukume vati ndeke kutanga vachiratidza zvavanoita pagungano reZITF vachiti vanofunga kuti izvi zvichabatsira kuti kambani yavo isimukire sezvo ichiri diki.
Takaona zvakakosha kuti tiexhibite panguva inei kudai zvinhu zvakakosha nenhau yeCovid. Tirikutarisa kuti ma-small scale miners havana kumira kusevenza, and kusevenza kwavo pasina ruzivo kana pasina rubatsiro rwezvokusevenzesa kuchimekutaridza kuti nenjodzi navo vanenge vachidini vachisangana nazvo. So tiri kuda kuti panza apa ma-small scale miners vave nokuziva kuti vakauya kumine Easy Mining Solutions vanokwanisa kutora equipment inoita kuti vasevenze zvakanaka, vakwanise kuwana zvavari kusevenzera pasina njodzi.
Mukuru weZITF vaNicholas Ndebele vaudza Studio 7 kuti vakagara vatora matanho akasimba ekudzivirira kutapurirana kwechirwere cheCovid-19 vachitiwo zvinhu zvese zvafamba zvakanaka pazuva rekutanga kweZITF nhasi.
Ndinofara chaizvo chaizvo kuti ndiudze Zimbabwe kuti aiwa zuva rokutanga rafamba zvakanaka. 357 maexhibitors edu vashambadzi vedu tichiincluda 10 vanobva mune dzimwe nyika, saka izvi varafamba zvakanaka chose.
Gungano iri riri kuenderera mberi mangwana apo mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga anotarisirwa kuve munyarikani pamusangano weInternational Business Conference. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vataura kumusangano weUnited Nations General Assembly vachikurudzira vatungamiri venyika dzepasi rose kuti vasatambire utongo hwehumbimbindoga, asi kuti vakurudzire utongo hwegutsa ruzhinji. VaBiden vadoma Zambia senyika ine zvizvarwa zvakaramba kutambira uori, utongi husina kunaka, izvo zvakaita kuti munyika iyi muve neshanduko yakanaka.
Authoritarianism, the authoritarianism of the world, may seek to proclaim the end of the age of democracy, but they're wrong. The truth is, the democratic world is everywhere. It lives in the anti-corruption activists, the human rights defenders, the journalists, the peace protesters. On the front lines of this struggle in Belarus, Burma, Syria, Cuba, Venezuela, and everywhere in between, it lives in the brave women of Sudan who withstood violence and oppression, push a genocidal dictator from power and will keep working every day to defend their democratic progress. It lives in the proud Moldovans who helped deliver a landslide victory for the forces of democracy, with a mandate to fight graft, to build a more inclusive economy. It lives in the young people of Zambia who harnessed the power of their vote for the first time, turning out in record numbers to denounce corruption and chart a new path.
Utongo wehudzinyiriri hunomboita sekunge utongo wejekerere wasvika kumagumo. Asi ichi handi chokwadi. Chokwadi ndechekuti utongo wejekerere huri kwose. Utongo uhu hunowanikwa mune vanorwisa uori, vatori venhau, vanoratidzira murunyararo. Muchimurenga chiri kuBelarus, Burma, Syria, Cuba neVenezuela nedzimwe nyika, uye madzimai ekuSudan akamira semusambangwena kunyange hazvo vaisangana nemhirizhonga uye hudzvinyiriri kusvika vabvisa mutungamiri aive neropa mumaoko make. Zvinozoonawo kuMoldova, uko vanhu vakavhota kubvisa hurumende yaiita zveuori. Hunorarama mune vechidiki. Utongi wejekerere hunorarama mune vechidiki vekuZambia vakashandisa simba ravo kuvhota kekutanga, vakasimuka neuwandu hwavo vachishora utongi weuori uye vakaparura gwara idzva matongerwo enyika yavo. Hakuna utongi wejekerere usina matambudziko kana muno muAmerica, asi tinofanira kuramba tichirwisa kuti tikunde uye tinofanira kubatana tichirwisa vanoda kuita zvemhirizhonga. Utongi wejekerere ndiyo chete nzira inoita kuti tizadzikise zvatinoshuvira sevanhu.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano rinoona nezvevapoteri pasoro reUnited Nations High Commission for Refugees riri kukurudzira kumiswa kwekudzoserwa kuvapoteri vekuHaiti avo vakaungana pamuganhu weMexico neAmerica. Zviuru nezviuru zvevanhu vekuHaiti vari kutsvaga upoteri muAmerica. Zviri kudzoserwa neAmerica kumusha kwazvo pachishandiswa mutemo wekuchengetedza utano. Vanhu vakawanda vemuCameroon vari kukurudzira runyararo pakati pevanhu vari kuda kuti nyika iyi ipatsanurwe vari kunetsana nemauto emunyika iyi. Izvi vanoti zviitwe pasi peurongwa hwegore rino weUnited Nations World Peace Day. Vamwe vemabhizimusi vari kuchema-chema kuti mari yekunze inosvika zvikamu makumi mana kubva muzana kana kuti 40% inotorwa neRBZ vopiwa mari yemunyika pane zvavanenge vatengesa kunze iri kukanganisa zvikuru maitiro ebasa, nekuti kana vodawo mari yekunze kuti vatenge zvinhu inenge yonetsa kuwana. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Munandira muchirongwa chinozikanwa nekuti Export Surrender, RBZ yakawedzera mari inobatirwa makambani anotengesa zvinhu kunze achipuwa mari yemunyika nemutengo wedhora uri pamutemo kubva pazvikamu makumi matatu kubva muzana kusvika pazvikamu makumi mana kubva muzana. Sachigaro weAfrica CEO Roundtable vaOzo Obinna vanoti mari iri kubatwa iyi yave kukanganisa vemabhizimisi zvakanyanya.
Dambudziko ratiinaro Blessing rineka mudurikidzwa. Tarira uone kuti izvo ukanga watenga mari paauction sezviri kuitwa nehurumende, iyoyo yacho yakachipa yaunotenga ne85, mari iyoyo iri kunonoka kuuya. Kana yanonoka kuuya, zviri kurova kuti zvatiri kuda kutenga zvekugadzirisa zvekutengesa zvinodiwa nevanhu vemuZimbabwe zvinononoka. Zvanonoka zvaakureva kuti izvo taakutonetseka kuti chekutanga basa racho rifambe zvakanaka pabhizinisi, chechipiri kuronga nekarongero kebasa kacho kaakutoshupa. Kune zverimwe dambudziko rekuti izvo kune vari kutengesa kunze vanogadzira zvinhu zvavanotengesa kunze zvinonzi maexporters, vanhu ivavo vane dzimwe mari dzavanenge vachipa kuhurumende dzinonzi masarenda requirements. Masarenda requirements iwayo ari kurova kuti izvo chimwe chipenga chemari dzavo dzinenge dzava dziri dzekunze chiri kuenda kuhurumende chinotengeswa nemari inoita $85. Mukatarisa mutsauko uripo pakati pe85 ne150, zvaakutorova kuti vanhu ivavo vaakutanga kugunun'una kuti izvo vaakutorwa nemari yavo nehurumende nemutengo unenge wakati dzikei zvaakukanganisawo kudini kuita mabasa avo.
Mashoko aya atsinirwa nemutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti EMCOS Dr. Israel Murefu.
The export surrender portion which has been increased. Even contain my business akawanda no kuti my business wanda ku retain mari yao yakawanda yavanenge wawana from export. Kuti vakwanise kuita zvino zvavanoda kuita mumakambani mavo nezvinoda forex. Area yagara iri an area of contention between my business and exporter and central bank. Inofunga kuti pamwe ikagadzirikawo kuti vakagara pasi votaurirana kuti vakakodzera kuti zviitwe retain how much percentage yema export profit. Tofunga kuti vamwe zvingagadzirika nokuti area iyoyo mabhizinesi akawanda vachiri kutema nayo.
Vaimbova mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries Vakaliso Jokonya vatiwo
chirongwa chacho hachina kuipa. Asi zvinhu zvakanatsa kuarenjwa nokuti vanhu vanga vava ne munyika manga mazarawo huori hwakawanda. Vanhu vanga vachidawo zvokutengesa mari pamusika uye usingabvumiri. Saka vakaona kuti tigone kubvisa nyaya dzakadaro regai titore tichiti mosara neimwe. Kana masara naiwewo shoma yamasara nayo, iwowo votora imwe mari vozotengesa pamusika wavanoti weauction uyawo. Iyozvo zvazvisina kuipa. But chiri kuitika nechokuti icho nenyaya yazoitikawo ye COVID zvakanganisa zvinhu zvakawanda kuti papa chigona kuti maexports edu aramba achienda mberi aramba adzikira nokuti makambani zvanga asiri kushanda. Saka izvozvo ndo zvanyanya kuzokanganisa programu yacho zvakanyanya.
Vajokonya vaenderera mberi vachiti
kuti uchiibvisa tinobva tadzokera futi kumusika mutema uyauyu zvobva zvanyanya kuyo. Zoba zanyanya kuna sika kunze. Asikuru ongeka kwacho za zvakanaka. Yanga iri yatinoti muchirungu transition yakanaka. Hatingati zvanyanya kuzoshata maningi. Deda tagona zvedi kuti tirambe tichi. Ndingati tikaramba tichitora mari dzacho dzatinenge dzviya. Iyo hurumende keramba ichionawo kuti chakaipa panapa ndechipi. Ngati adjustewo.
Governor weRBZ Dr. John Mangujga mashoko kuvatori venhau pakavandudzwa mutemo uyu vakati Monetary Policy Committee yebhanga ravo yainge yasangana ikabuda nechisungo chekuwedzera mari inofanira kuendeswa kubhanga ravo senzira yekudzikamisa musika wemari weforeign exchange market. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC ndini Blessing Zulu.
Politbiro yezano PF yakasunga nezuro kuti bato iri rimbosendeka parutivi sarudzo dzematunhu makuru ichiti ipe nguva kugadziriro yemusangano wepagore webato iri uri kuitwa kubhindura mwedzi unouya. Sarudzo dzematunhu makuru idzi dzaifanirwa kuitwa mushure mesarudzo dzematunhu maduku idzo dziri kuitwa svondo rino. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muzano PF vatafadzwa Mugwadi vanoti zvakawanekwa kuti vanhu vave kuwanza simba mukutsvaga rutsigiro rwekuti vapinde muzvigaro vasingaisi nguva nesimba kugadziriro yemusangano wepagore uyu. Asi zvinhu zvinonzi hazvina kumira zvakanaka mubato iri sezvo muine kusawirirana kunonzi kwakonzera kuti muve nemapoka maviri ari kukwikwidzana. Matunhu anonzi ane kusawirirana kwakanyanya anoti Masvingo, Mashonaland Central, Mashonaland East, Mashonaland West, Manicaland neMidlands. Ngatinzwei hurukuro yataita navamugwadi pamusoro penyaya iyi.
Chikonzero chakasaka kuti dare repolitburo riti aiwa ngatimbomirai kuita sarudzo dzemaprovincial executive councils ndechekuti tarirai tatarisana neannual people's conference yatiri kuita virtually kureva kuti utungamiriri hwekumaprovinces pakumadistrict namadcs namaprovinci hunenge huchiungana kumaprovincial centers yavo. Saka naizvozvo nenyaya yokuti vanhu vava kukonsentireta nekukambena muzvigaro effort yashoma yakuiswa kunyaya dzokugadzirira virtual conference kumaprovincial centers. Ndokusaka tati aiwa ngatichipedzai madistrict sekutarwa kwaakaita madistrict akapera tochimira topinda muconference. Tapinda muconference tichibuda imomo tochizoenda kumaprovinces kuchiita sarudzo dzemaprovinces.
Pane vamwe vari kuti politburo yakatora danho iri nekuona kusavirirana kuri kuitika mubato rezanu PF panyaya yekurwira zvigaro. Munotiinazvo?
Mashoko iwayo takataura ne nezuro tichiseka padare ratakaita navatu vakive nau navanyora izvozvo navataura izvozvo kuti ndau yefactionalism yasaka kuti maelections are postponed takavatura pamusangano iwoyo tichitoziva kuti ndivana vambara vanofarira kunyeya nokunyora zvenhema nezvekwavasina kuswera pamusoro penyaya nechekuita nekufambiswa kwebasa muzano iyo dzimwe nguva tichazosvika pakugara pasi tokuongorora kuti zvakakodzera here kuti tinge tine vatapi venhau vakaita seava pamusangano yatinoita navatori venhau tapedza politiko nokuti mashoko avo anga ari completely 100 kilometers away from the truth hazvifani kunge zvichidaro kana nemi munozviona kuti ungwaru hweutungamiri pari zvino tasarirwa nevhiki mbiri kana nhatu kuti tipinde muannual people's conference hatigoni kuita sarudzo dzamaprovinces munguva iyoyi takatarisana neannual conference saka naizvozvo utungamiri hwakati all efforts must now be focused on the annual people's conference kuti pasava nedivided attention nokuti vamwe vane zvidzimbo navamwe vane mabasa vakatumwa kuti vaite vowanikwa zvekare vari kubishi mukukambena asi uku vakatarisirwa mabasa nechekuita neconference
idzo sarudzo dzemadistrict dziri kuitwa idzi dziri kufambawo sei
sarudzo dzamadistrict dziri kufamba zvakanaka kwazvo
vanga vari mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muzano PF vatafadzwa mugwadi vari parunare muHarare nestudio 7 asi nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vari Joyce Ngwenya vanoti zviri pachena kuti zano PF yamanikidzwa kusendeka kusarudzo idzi nekuda kwekusawirirana kuri mubato iri vachiti kana zano PF ichitadza kugadzirisa kusawirirana kuri mumatunhu ingazokwanisa here kugadzirisa nyika
taizwa nyacho chingokurukurwa mumapepa nawo nemumasocial networks asi kamubvunzo unenge wavapo vachonga kuti kana muchigadzirira conference yakatarisana nesarudzo ya 2023 muchiinda mastructures enyu maprovince asati agadziriswa kumadherekiti anoenda kukokumbisa nemashende api anenge asarudzwa sei and kana muchitadza kugadzirisana at provincial level munozokwanisa here kunogadzirisana at national level saka zvinongoratidza kuti hane mbonga mpi iri kuitika mumubato racho zvizhinji zvasina kutaurwa vachoka
tiri kunzwa ive zano PF vari kuti vasendeka parutivi sarudzo idzi kuitira kupa mukana gadziriro yemusangano wavo wepagore weconference uyu munoti
kadhosa tinoreva kuti gadziriro yeconference yenational party inotangira muvanhu ichigadzirwa at grassroots level and mastructures acho anenge ari pasi at provincial level ndiwo anenge achibatsirana kugadzira musangano wenational saka unenge wakugadziriswa sei panokungobvuma chete nokuti pakangotanga musangano joga pakatanga kuita bongozozo nemheremhere saka zvinongoratidza kuti kanyange wakusvika kunational conference kwavo muna october inenge ichingova mhiri shoka nemheremhere zvezvinongoratidza kuti bato rinoti rinotonga rinogona kutonga vasingagoni kuzvigadzirisa vachingotendekera mamwe mapato madikiti ebc anezi varikurwa diki varikurwa asi zvavo vanozvitadza kugocha kunoenda kwaamai ndozvatiri kuona panapa chonga
ivo vezano PF vari kuti mubato hamuna makakatanwa ari kutaurwawo saya asi kunze kwokuti kune kukwikwidzana havangati kukwikwidzana kurwisana
ichokwadi takaitwa nyaya yacho chitaurwa vamugabe vachiripo kuti hapana kukwikwidzana asi takazoona kwava kuburitswa pfuti november 17 kwakunzi takukubvisai muchigaro nokuti matadza muri kusenza nematsotsi hapana kukwikwidzana kuri mumbc alliance kuna mapato anopikisana panoburitswa masoja nepfuti vachipfuura vanhu saka ivo kana vachitiwo hapana kunetsana mubato ravo sei bato racho zano PF First Republic yakapiswa nepfuti
nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vari Joyce Ngwenya vari parunare muHarare nestudio 7
Yebo, mthoka zomuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection etsilethulela maviki wonke ngolwesibili ngo-8 p.m. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha ngokukhuphuka kwenani labafunyenywe bele coronavirus ezikolo zeZimbabwe ngesikhathi izikolo zisanda ukuvulwa. Sikhangela njalo uhlelo lwenhlanganiso yomanyano wamazwe abentsundu e-African Union lokuphathisa amantombazana asakhulayo kwezemfundo oluphansi kwesihloko esithi hashtag Africa Educator. Zilukandaba lingakho. Kutwa ilo lihlelo lilami uMike Hove ngo 8 ntambama.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zitobo, siyela mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 21 kuMpandula 2021 ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje.
Ngentokozo enkulu ngithanda ukubikela uzulu wonke ukuthi umbukiso weZITF weZimbabwe International Trade Fair uqalisile namhlanje kuzinsuku ezintathu ezilandelayo ngezaba eziqondene kakhulu kulabo abazemabhizimusi.
Umbukiso wezamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair usungulwe kuBulawayo lamuhla.
Njalo sikubona ngani ukuthi kuyohlala kuthiwa sicele imvumo ukubana sikhulume ngodaba lombhoqazi yekungasihloniphi ngoba kuyazi kuthiwa sicele ebantwini abayibo abasibulalayo engibona ngazathi kuyabe kuyikudlala ngabantu.
Abenhlanganiso yeyibhethe lukaZulu bathi amapholisa abophe umkhokheli wabo, Mnumzana Mbuso Ofuzwayo, okwesikhatshana namuhla benanza ilanga lokuthula emhlabeni jikelele ele International Day of Peace. Umongameli Joe Biden weMelika ukhulume ekuqaliseni komhlangano wenkokheli yamazwe omhlaba we-United Nations General Assembly namuhla ekhuthaza abanye bakhe ukuthi bachiyane lombuso oncindezelo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umbukiso wezamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair uqale kobulawayo namhlanje kulaba amankampani laba amabhizimusi asakhulayo abalutshwana ababukisayo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngogcweleyo.
Umbukiso wezokuthengiselana oweZITF ongenziwa nganyakenye ngenxa yokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 uze waqala namhla ngemva kokudluliselwa phambili kabili konke lonyaka ngenxa yeziqondiso zikahulumende zokumelana legcikwane leli eze-lockdown. Umqondisi wenkampani yeZITF uMnumzana Nicholas Ndebele ulandisa ngombukiso walonyaka.
Ngentokozo enkulu ngithanda ukubikela uzulu wonke ukuthi umbukiso weZITF weZimbabwe International Trade Fair uqalisile namhlanje kuzinsuku ezintathu ezilandelayo ngezaba eziqondene kakhulu kulabo abazemabhizimusi. Ngizwa ngilentokozo enkulu kakhulu ukuthi khona loba nje usuku lolu lubuye ngemva kwesikhathi eside, kodwa ke inani lakhona isile 357 ababukisayo, amakampani abukisayo. Okunye nje okusemqoka engithanda ukukuvezela uZulu ukuthi khona kule makampani avela emazweni asigombolozileyo alichumi, 10 countries abaphathekayo kulumbukiso weZITF.
Umnumzana Khumbula Dube owekampani ye-Mine Easy Solution uthi bazama ngendlela zonke ukuthi bafinyelele abomsebenzi wokwemba emigodini ehlukeneyo elizweni.
Sifuna ukuthi sifinyelele ikakhulu ama-miners ethu kwenzela ukuthi babekwazi ukuthi sikhona, and then lokuthi wonke lawa nje ama-solutions ababawafuna kuma-problems abahlangana lawo e-mine zabo silawo. Njalo futhi sifuna ukuthi sihlangane lamanye ama-suppliers, sibuilde ama-partnerships lama-suppliers labanye nje abakhona kwi-industry esingakwazi ukuthi sisizanene kwi-industry, ngoba sibona ukuthi khona le kungaba i-opportunity mhlawumbe i-platform yokuthi si-build yona lawo ama-strategic partnerships.
omunye obebukisa evela kweleKenya, umnumzana Lazarus Muganda, umsekeli kaChief of Mission weKenya, uthi amakhampani amaningi awabuyanga ukuzobukisa ngenxa yeCOVID-19.
The companies have not come because it was COVID time and they were not able, but we are showcasing the products. We want to increase trade between Kenya and all companies in Zimbabwe and all other international companies that may not know.
Ama company awehlekanga ukuza loba kuyisikhathi somkhuhlane weCOVID-19. Kodwa sibuyile ukuzotshengisa impahla esilazo. Sifuna ukukhuphula ubudlelwano bamabhizimusi eKenya ndawonye laweZimbabwe lamanye wonke angabe engazi ngesilazo. Esikukhangeleleyo ukuthi ubudlelwano bamabhizimusi buzathuthuka.
Umnumzana Mike Ndiweni, umqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association, uthi iningi labazisebenzayo alenelisanga ukuzobukisa ngoba bebengasebenzi.
Ya kwenzakalayo ukuthi lenyaka amabhizinisi malotshwana, ikakhulu abantu abazisebenzayo abaningi hayi balotshwana sibili abenelisileyo ukuthi baye kubukisa e-trade fair. Kubangelwa ukuthi abantu abaningi bele bebengasebenzi lo nyaka lanyaka enye kubangelwa ukuthi i-COVID-19 ivalise amabhizinisi amaningi kakhulu. Ngokunjalo abantu abaningi abanesanga bayabhadala imali esifunekayo ukuthi babuyise imisebenzi yabo kuze thekeleze bezibuya zivela kwamanye amazwe lakhona phela izweni.
Umbukiso we-ZITF uzaqhubeka okweviki yonke, njalo kusasa umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantine Chiwenga ukhangelelwe ukuba ngumhlonishwa emhlanganweni wabosomabhizimusi o-International Business Conference. Umongameli Emerson Mnangagwa yena ukhangelelwe ukuvula okusemthethweni lumbukiso ngolwesine. Lo nyaka kubikwa kulamazwe alichumi lanye athe azaphatheka embukisweni lo. Amazwe la agoqela eleBotswana, iSouth Africa, iDRC, iBelarus, iMalawi, iMauritius, Namibia, Kenya, Indonesia, Nigeria leTanzania. Amakhampani abukisayo aweZimbabwe wona aphose abe ngamakhulu amane, i-396. Umbukiso walonyaka wenziwa phansi kwendikimba ethi Showcasing the New Normal for Business and Industry, Realities and Opportunities. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Emizameni yokwenqabela ukumemetheka kweCOVID-19, uhulumende uthi usenelise ukuhlaba abantu abaphezu kwezigidi ezimbili, 2.1 million ngokugcweleyo, ijekiseni yokuzivikela kulo mkhuhlane ukuthi abangakahlatshwa lijekiseni ngokupheleleyo sebephose bafike kwizigidi ezintathu, 2.9 million, phakathi kwenani labantu abahlolwe izolo. Abaphezu kwamakhulu amabili, i-248 babo, bafunyanwe bele-COVID-19, yona ebulele ababili. Namuhla eZimbabwe limanyele lamazwe omhlaba kunanza usuku lwe-International Day of Peace, olukamhla ka-21 kuMpandula. Lolu suku lwahlelwa inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations ngenjongo yokukhuthaza ukuthula emhlabeni jikelele. Lo nyaka luhamba ngendikimba ethi Recovering Better for an Equitable and Sustainable World. Umnumzana Briski Ncube wenhlanganiso ye-Community Solutions Zimbabwe utshele uMikeove we-Studio 7 ukuthi usuku lolu luqakathekile kakhulu kwabasakhulayo eZimbabwe.
Usuku lwe-International Day of Peace lusuku olucelebrate phose umhlaba wonke jikelele, but kathi ukuthi wasengubisa eZimbabwe. EZimbabwe siye saba mhlawumbe lama-conflicts amaningi, maybe based on ethnicity, based on into ezijiyeneyo. So ukubuya kwe-International Day of Peace kuyinto eqakathekileyo, especially ebantwini abatsha, ngoba siyakudinga ukubambana ukuze sibe nengqubekela phambili njengelizwe. So ukubuya kwe-International Day of Peace kusipha that ground yokuthi ethi sibonisane ukuthi sesikhambiswa ngesinganani, singabe lapho kusilela khona masikhangele endabeni zokwakha ukuthula
lobudlelwano phakathi komphakathi wethu esiphila kuwo.
Inhlanganiso ye-National Peace and Reconciliation Commission isanda ukukhipha i-statement lapho bakhuthaze uZulu ukuthi asebenze ndawonye ukuthuthukisa ilizwe njalo ukuthi kube lokuthula kwele Zimbabwe. Njengosakhulayo ukubona njani lokho?
Njengomuntu osakhula kuyinto eqakatheke kakhulu. Kunganetha esingakuthi thina i-national cohesion esingakusebenzisa as a building block ukuthi njengelizwe sibe lo mbono ofana naye mhlawumbe engakuthi mina is a shared national conscience ukuze sibe lo mbono ofana naye ne-vision efana nayo njengelizwe. Ngoba nxa kungelawa kumanyana kungela kubambana kungela kuthula akula ngqubekela phambili engaba khona.
Awusitshele okuningi ngohle lelo lwenu olumayelana nge-peace building ekwele Zimbabwe.
Alright, njenge-community solutions Zimbabwe sithangele kakhulu ukuphatheka kwabantu abakhe entweni ezilokwenza lokwakha ukuthula peace building ne-security ezigabeni. So ngamathichane esikukhangele kakhulu ngathi mina ikuphatheka kwabantu abatsha kuma-processes awokuthula. The main argument ukuthi khona this participation is important to influence formal peace building processes. So nxa kungena kuphatheka kwabantu abatsha ekuthini bakhuthaze indaba zokuthula formal ukuthungela mhlawumbe i-National Peace and Reconciliation Commission ukubumba ukuthula elizweni leZimbabwe iyakuba into enzima. Ngoba into ekuthiwa yi-participation ukuphatheka kwabantu abatsha kuyinto eqakathekileyo uma sikhangela in any democratic open space. Nxa abantu abatsha bangaphatheka then lokhu kuzasisiza. Ungathathiwa khona abantu abatsha they form almost 65% of the population elizweni. Singasebenzisa ubuningi babo namandla abo ekwenzeni i-violence ama-conflict. Nxa manje lawa singawathatha siwafake in the right direction singabumba ukuthula siyakhile izwe eleZimbabwe lengqubekela phambili. So basically yikho esikwenzayo.
Sigqiba lingxoxo bengicela ukuthi uphosele amazwi akho okugcina enkuthazo kwabatsha amayelana ngosuku lwe-International Day of Peace.
Engingakutsho mina kubosowethu abatsha yikuthi khona usuku lwe-International Day of Peace lusipha ngathi mina inkundla yokuzibonakalisa njengabantu abasha ukuthi lathi singaphatheka ekubumbeni i-national peace, ekubumbeni national reconciliation, ekwakheni isizwe sethu ngokuthula. So in other words esingakutsho ukuthi bona peace begins with me, begins with you and peace begins with us. Nxa singabambana sonke njengabantu abasha sithi sector trade ohulumende lama-stakeholders wonke babona ukuthi khona lathi singasebenza endaweni zokwakho ukuthula as peace builders, as nation builders. Hayi kuphela ukukhona abantu abasha basetshenziswe ekudaleni ama-conflicts ezigabeni.
Lo ngumnumzana Briski Ncube oyinhlanganiso ye-Community Solutions Zimbabwe. Ubexoxa icingweni lo Mike Hove we-Studio 7 ekobulawayo. Kusenjalo, inhlanganiso yebhethu likaZulu ithi amapholisa abophe umkhokheli walo, umnumzana Mbuso Fuzwayo wesikhatshana namuhla, kulandela umhlangano ewuqhubela abanye abalwela ilungelo loluntu benanza leli langa lokuthula emhlabeni jikelele le-International Day of Peace. Umnumzana Fuzwayo uthi amapholisa amkhulule engetheswanga icala ngemva kokungenela kwegqwetha lakhe umnumzana Ngqobani Sithole.
Namhlanje njengenhlanganiso kabhethu likaZulu besihlangene sikhumbula i-International Day for Peace. Njengenhlanganiso besixoxisana sibonisana ukuthi kuyini okungenziwa sikhangele ukuthi ilizwe leli selokhe kwamiswa ukubulawa kwabantu emkhonweni weMandebele ngesikhathi sombhoqazwe. Selokhu umongameli ethe kufakwe i-commission kanti sokufakwe ukuthi izindlina zikhokhele linto kuzayenza ukuthi kube lokuthula yini, kungakhulunywa ngokuthi i-truth telling, kungakhulunywa ngokuthi kube ne-justice. Ingaye izinduna zile capacity yini yokuthi zilethe ukuthula mayina zi-justice nokutshela abantu iqiniso ukuthi kuyinokwenziwayo nokwenzakalayo. Njalo oda sikukhangele ukuthi kuphossible yini ukuthi izinduna zi-acte independent zona into eziyenzayo kungela ndawo constitutional ezidrowa amandla zo khona. Njalo izinduna zingela ndawo lapho ezidrowa amandla khona. Okunye kuyikuthi zithunywe ngohulumende, uhulumende olegazi ezandleni.
Amapholisa afike njani kulo umbuthano njalo abeluthole ngaphi udletshana lokuthi ukhona? Kukanti kuyini okwenzakeleyo ukusukela lapho?
Amapholisa afikile, ethe fikile abuza ukubana silencwadi evela ku-regulating authority but it was a private meeting. Bagcina bengithatha bahamba lami e-central. Sithe sifike e-central ngisesiyahlangana lo officer in charge ngoba oda singazange sacela imvumo ku regulating office njalo sikubona ngani ukuthi kuyohlala kuthiwa sicele imvumo ukubana sikhulume ngodaba lombhoqazo yekungasihloniphi ngoba kuyazi ukuthiwa sicele ebantwini abayibo abasibulalayo engibona ngazathi kuyabe kuyikudlala ngabantu thina sizabe siyenza yonke imikhosi kodwa kangikhole ukuthi sizafa sahamba sacela singayacela ye kodwa kuyabe sokungasiyo into esijabulisayo ngoba ukuthi siyecele ebantwini ababulala abantu yikudlala ngabantu yikudlala ngesikhathi akuvunyi akukhethe enye department engasiyo mapolice engasiyo ma CIO engasiyo arm abantu abangadinga khona ngoba lawo ama departments ngokuthathu bawo ale isandla zabo zigcwele igazi labantu.
Lo ngumnumzana Mbuso Fuzwayo umkhokheli wenhlanganiso ye IBHU likaZulu esixoxelaye ekobulawayo. Asenelisanga ukukhuluma lamapolisa ngalolu daba kodwa uhulumende uhlezi esithi uyalungisa udaba lwe-go-ground esebenza ndawonye lenduna inhlanganiso ye-National Peace and Reconciliation Committee labathinteka kulolu daba. Ekhuluma ekuqaliseni komhlangano wenkokheli yamazwe omhlaba we-United Nations General Assembly, uMongameli Joe Biden weMelika ukhuthaze abanye bakhe ukuthi bechiyane lokubusa ngoncindezelo. Uphe umzekeliso weZambia isithi ngelinye lamazwe enelise ukulwisana lenkohlakalo aletha inguquko. Asizweni amazwi awethule kulomhlangano oqhutshelwe edolobheni le-New York khonapha eMelika.
Authoritarianism, the authoritarianism of the world, may seek to proclaim the end of the age of democracy, but they're wrong. The truth is, the democratic world is everywhere. It lives in the anti-corruption activists, human rights defenders, the journalists, the peace protesters. On the front lines of this struggle in Belarus, Burma, Syria, Cuba, Venezuela, and everywhere in between, it lives and the brave women of Sudan who withstood violence and oppression to push a genocidal dictator from power and will keep working every day to defend their democratic progress. It lives in the proud Moldovans who helped deliver a
landslide victory. The forces of democracy are umbuso wentando kaZulu okhululekileyo ulabantu abaningi abawuvikelayo emhlabeni jikelele uqhuzelwa ngabalwisana lenkohlakalo abakhuthaza ukulondolozwa kwelungelo loluntu intatheli zindaba abakhuthaza ukuthula abakhokhelayo kule impi yokulondolozwa kombuso okhululekileyo kwentando kaZulu ngabantu baseBelarus, Burma, Assyria, iCuba, iVenezuela abesifazana baseSudan abalesibindi sokumelana lombuso oncindezelo kwele Moldova, kwabasakhulayo baseZambia abenelise ukuqoqana bavota ngobuningi baguqula umbuso walelo lizwe bemelana lenkohlakalo locindezelo. Akula mbuso okhululekileyo ongabhekani lobunzima okugoqela lakhonapha eMelika esibhekani lodlakela lezinye inhlupho. Kodwa siyakwazi ukuthi umbuso wentando kaZulu okhululekileyo yiso kuphela isikhali esingahloma ngaso ukulondoloza.
Lo bekungumongameli Joe Biden efula umhlangano we-United Nations General Assembly eNew York khonapha eMelika. Kweziphathelane lomnotho namhlanje, uhulumende usungule umbukiso wezokuthengiselana kwamazwe akuzwekazi le-Afrika owe-Intra-African Trade Fair wobulawayo namuhla, wona okhangelelwe ukuqhutshwa ngenyanga ezayo mhla ka-15 kusiya ku-21 kwele-South Africa. Lokhu kwenzakala kulombukiso wezokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair oqalise namuhla kulelo dolobho. Sivuze umnumzana Masimba Kuchera ingcwethi ecubungula izombusazwe ukuthi kambe imbukiso le ingaletha inguquko bani kwele Zimbabwe kanye lezwekazi le-Afrika.
Imbukiso enjenge-trade fair iqakathekile sibili ngoba yenza ukuthi abantu bakwamanye amazwe babone ukuthi lapha kwenzakalani. Kodwa aba mabhizinisi balapha eZimbabwe labo balethuba elokuthi labo ba advertise impahla yabo, labo bazame ukuthi bathole ibusiness even locally. So ngibona njengani ungakhathalekile ukuthi kulabantu abalutshwana abazabuya nje njengoba kule COVID imbukiso enjengaleyo nxa kuyukuthi ingaqhubekela phambili kuqakathekile sibili ukuthi iqhubekelele phambili. I-Intra-Africa Trade Fair ngibona njengani ulicebo elilungileyo kakhulu ngoba lizenza ukuthi sithengiselane njengamazwe ase-Africa. Uzananzile ukuthi sithengisa into eziningi kumbe sithenga into eziningi phandle kwelizwe phetsheya kolwandle. So kungenzakala ukuthi nxa kuyukuthi sesithengiselana lapha e-Africa into ziyachipa mbijana ukwedlula ukuthi sizithathe phetsheya kolwandle lapho esizithatha khona khathesi.
Umnumzana Innocent Ndibali, umkhokheli webandla lezombusazwe ele Economic Freedom Fighters Zimbabwe, uthi kuvele kufanele ukuthi amazwe abuzwekazi le-Africa asebenze ndawonye ukuthuthukisa umnotho wawo.
Ngoba as you know ukuthi thina we are fighting for a borderless Africa, we are fighting for a united Africa, we want to ensure ukuthi e-Africa iyathatha umnotho wayo, ikontrole umnotho wawo, ikontrole i-future yayo. So we believe ukuthi Africa is as important. So umbuthano nalo se-Africa uqakathekile kakhulu ngoba uza kwanisa ukuthi lathi usisize. And sise sakhuluma thina ngokuthi we are aware ukuthi uPresident Mnangagwa hamba e-Europe and we've said ukuthi he must make it very clear ukuthi uya communicator le-Europe ngendaba yama-sanctions, uya communicator le-Europe to normalize ama-relations between Zimbabwe le-Europe. Ngoba thini i-Africa siyayiqakathekisa and i-Africa siyayiqakathekisa kakhulu.
Ukuze sizwe ukuthi umbukiso we-ZITF uyaletha intuthuko edolobheni lakoBulawayo, sixoxe lomnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Nxa siqathanisa inani labantu elithe lafika kulumbuthano weZimbabwe International Trade Fair eka-2021, uzafica ukuthi inani labantu elithe laba khona lilutshwana. Abaningi abantu abakhanya befikile koBulawayo kayisiko ukuthi ngosomabhizimusi abavela ezindaweni ezijeneyo, kodwa uzafica ukuthi ngabantu ebandla elithize eliyabe lilenhlelo zalo eziyabe zihambelana lokwenzakala e-Trade Fair. Ngengathi ngikhangele kwenye indawo ngafica ukuthi kulequla labomama elithe lahlangana elivele ebandleni elithize eliyilo elingabe mhlawumbe lithe lagcwala lathi saka koBulawayo, kodwa kungayisiko ukuthi ngosomabhizimusi bonke. Ngibona ngazanithiwa omama bebandlela ithize uhlelo lwabo lokuthi balubise koBulawayo ngolokuthi luzo engezelela inamba zabantu ezingabe zithe zafika koBulawayo, okuzenza ukuthi lanxa amawetela athize lezindawo ezithize zokulala lokuhlala zingabe zigcwele kodwa zingagcwaliswanga yibo somabhizimusi esibakhangele ukuthi babe khona kulezo ndawo, kodwa kungabantu abahamba ngenhlelo zabo zebandlela ithize. Kodwa ke inani elabantu elithe lafinyelela e-Trade Fair lilutshwana nxa uliqathanisa lakweminye iminyaka esikhangele ukuthi kuyakugcwale kwesabeke e-Trade Fair. Njalo umkhuhlane we-COVID-19 kukhanya yiwo osusukeke wathena abantu amadolo ukwenza ukuthi abantu babe balutshwana, ngoba sokule mgoqo ethize efakiweyo ukuthi abantu basondelele kuyo i-Trade Fair laphana. Izwekazi le-Africa linothe okumangalisayo. Izwekazi le-Africa lilabantu abalobuchopho obujulileyo, ubuchopho obukhaliphileyo. Ngakho ke nxa sokule ndawo lapho abazahlangana khona baqoqisane ngezamabhizimusi kuyabe kuyinto enhle kakhulu, ngoba sokuza kwenza ukuthi izinto ezitholakala e-Africa kube izinto ezilohlonzi. Siyakwazi ukuthi i-Africa kulokunengi okwenjiwayo, siyakwazi ukuthi i-Africa kunengi okulungiswayo. Esikukhuthazayo ukuthi osomabhizimusi nxa bethe bathi gwaqa, sokuza kwenza ukuthi i-Africa ibe lezinto zayo eziyabe zenziwe lokho esithi i-value addition. Ngoba esikhathini esiningi abantu be-Africa baku primary industry bayaproducer kuphela, bathengise kunjalo kungaproseswanga. So silethemba ukuthi nxa sokusiba le mbukiso enjalo kuza kwenza ukuthi osomabhizimusi be-Africa bahlomisane ngamakhono okuzabanceda ukuthi impahla abazayithengisa nxa sebeyisa kwamanye amazwe ngaphandle kwe-Africa.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuvula umbukiso we-ZITF ngokusemthethweni ensukwini ezilandelayo. Abakumsebenzi wezempila kahle phansi kukahulumende weZimbabwe babikwa bebhekane lodubo lokungasebenzi kuhle kwenhlangothi ezishiyeneyo okuphazamisa izempila kahle elizweni kakhulu ngalesi sikhathi sokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19. UMavis Kamausethulela lolu daba ngogcweleyo.
Lokhu ngokunye kokuvizwe ngabenhlanganiso ezimeleyo ecubungula ngezombusazwe eZimbabwe Democracy Institute, ZDI, kugwalo lempumelo yophenyo abalwenze phansi kwesihloko esithi Locking Down Democracy in Zimbabwe's COVID-19 Era. Umqondisi we-ZDI, uDr. Phedisayo Ruwanya, uthi lolu phenyo belukhangela njalo indima edlalwa ngabakubutho emsebenzini wezempila kahle ngalesi sikhathi sokumelana le-COVID-19.
In the case of the Minister of Health, you know who is the Minister of Health. You know who is the Permanent Secretary of Health. But you will see that trait of the Minister of Health in the civilian affairs of the state.
Liyazi ukuba ngubani ongumphathintambo wezempila kahle. Liyazi njalo ukuthi ngubani ongunobhala wogatsha lwezempila kahle. Lizabona ukuthi sebesanda abakubutho kumisebenzi okumele yenziwe nguZulu.
Okusekelwe ngesinye isiphathamandla seZDI, uMnumzana Bekezela Gumbo.
Uphenyo lolu luyavela ukuthi abezamabutho lawo bangena ngendlela ezintathu. Lokuthi ayiku-appointwa ngumongameli ukuthi bethathe imisebenzi emkhulu kakhulu kwabezempilakahle. Njalo kwesibili sibona ukuthi baphiwe amantwana aba ngena bengasoma ukuthi bajoyiniswa tibe joyini iarmy and abantu abasebenza ngaphakathi abathokozi ngakho khonoko.
UGumbo uthi sekule ndlela esisetshenziswa yokubandlulula abantu ngemihlobo kuqhatshwa izisebenzi zezempilakahle ezivela kwezinye indawo zisiwa lapho okukhulunywa khona indimi ezingazaziyo.
Ukanti impilakahle ukuze ibe khona kumele umuntu ezwisise lokho omtshela khona. Imithi nalesi ithatha ingasibulala ma umuntu ositshela ngayo esitshela ukuthi sisebenzise njani engasitsheli ngolimi esiluzwayo. So sikunazela ukuthi khona kuyana lakho kukhona abantu babuhlungu ngakho okufanele ukuthi i-NPRC kumele kukhangele ngoba kuyindaba ye-peace and reconciliation elizweni.
UMnumzana Ostalo Siziba uthi ukwanda kwabakubutho emsebenzini wezempilakahle akumangalisi. Lumsakazo kawusanelisanga ukuzwa okuvelela kuhulumende njengoba esinye seziphathamandla kugatsha lwezempilakahle lokulondolozwa kwabantwana uMnumzana Donald Mjiri ethe angake apha umbono wakhe njengoba engakaluboni lolugwalo olumumethe impumela yophenyo olwenziwe ngabeZDI. Ugwalo lwempumela yophenyo lwabeZDI luphethe ngokuxwayisa abenhlangothi ezishiyeneyo zempilo ukuba zihlolisise indaba zokwephulwa kwelungelo loluntu emsebenzini wezempila kahle ngalesi sikhathi sobhubhane lwe-COVID-19. Bakhuthaza ukuba kuqakathekiswe ukulondolozwa kwelungelo lomuntu wonke elizweni lokuthola lula usizo lokwelatshwa ezibhedlela zikahulumende lokuthi zibhalwe phansi izehlakalo zenkohlakalo ngalesi sikhathi sobhubhane lwe-COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Afrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Kubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela eziphakeme.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umbukiso wezamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair uqale koBulawayo namhlanje. Abenhlanganiso yebhethi likaZulu bathi amapholisa abophe umkhokheli wabo uMnumzana Mbuso Fuzwayo kwesikhatshana namhla koBulawayo benanza ilanga lokuthula emhlabeni jikelele ele International Day of Peace. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olifanelisayo. Yimi uSithandekile Mhlangani khonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.